Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 24th, 2016. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about continuing protests and alleged police brutality.
To join our discussion, join us directly by calling at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voindebele.com, and at www.voashona.com.
We are here to save our Zimbabwe. We as MDCT youth today bring in an action plan for liberating our motherland from the jaws of the tyrant, from a government that sees fit to purchase luxurious ministerial cars for over $250 million, spending money on travel and subsistence from Gabe and his henchmen, endless and nonsensical trips around the globe when hospitals have no drugs, just to attend a dance festival in India or collect a grandson in Singapore, our wallets are robbed. We cannot stand and watch this tomfoolery. History must judge us harshly. Posterity will be cruel to us if we fail to act.
The commander of the MDCT youth has said, "Do not deter our life." That means my police are going to call you. If you are not Zimbabwe, they are going to call
you. Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about civil unrest in Zimbabwe.
Zimbabwean police today clashed with former Prime Minister Morgan Tsvangirai's main opposition movement for Democratic Change Party youth, who were protesting against police brutality. About 60 people were arrested in the public protest.
And this is nothing new. Zimbabweans have been of late staging protests over the deteriorating social and economic situation in the country, with police clamping down on peaceful marchers.
So if you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo, Mnumzana Jonga, njengokuzwa kwethu kwenu libalaleli lamhlanje ke siqoxa ngodaba lokutshengisela okusekubhahile elizweni. Sikhangela ke ucuku olwenziwa ngamapholisa lamhlanje, njengoba lingaba selikwazi ukubana ukwenzakale eHarare lamhla, yikuthi amapholisa gijimisane labantu loZulu behaza intuthu ye-tear gas, kwabotshwa abantu abangamachumi ayisithupha 60, Jonga.
Wongu vateereri, nasi nyayati nayo ndiyoyo ikuratidzira kwaitwa muguta reHarare nevechidiki vebato reMDCT. Tanzwa vachitaura vachinyunyuta kuti zvino hazvina kumira zvakanaka. Chikonzero chaita kuti vange vachiratidzira changa chiri chokuti vanosiya gwaro renyunyuto kumahofisi egurukota rezvemukati menyika, vanoiva Ignatius Chombo, vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa nechisimba kana kuti zvisina kunaka nemapurisa kuri kuitwa vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Zvinove zvabva zvaitika, vabva vabvundurwa nemapurisa. Patinonzwa kuti pakandwa matiegasi, vamwe vakarohwa, taona mufananidzo yedzimotokari dzichipiswa, Tanzwa kuti kune chitoro chapwanywa vanhu vakapinda vachitora zvinhu imomo zviri kunze kwemutemo yatingati looting. Zvose zvichiitika zvichinzi zviri kukonzerwa nekusanzwisisana kwaitika pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Mangwana tinonzwa kuti vekereke vari kutarisirawo kupinda mumigwagwa vachiratidzira nekwavanoti kuondomuka kwenyaya dzehupfumi munyika. Nechishano mapato akabatana ari pasi penera ari kupindawo zvakare mumigwagwa achiratidzira nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Chris, inyika yakungove yekuratidzira.
Liqiniso lelo jonga yebo ke kusasa kuthiwa khona bakhona abatshengisela abamasonto kuthi khona ngolwesihlanu njalo bakhona abazatshengisela amabandla abe ebambeni wona alitshumi lasifica minwembili 18 ye sikhuluma nje okwakathesi silo munye oza siphathisa ukuthi sihlaziye lolu daba. Yes, we have jonga one of our esteemed members who are going to help us in our show today, and that is the MDCT Youth Assembly member, and his name is Lovemo Chinoputsa. Lovemo Chinoputsa, how are you, sir?
I'm fine, how are you?
I'm fine.
Aiwa tinotambira nemufaro vachinoputsa kuya kwamaita pachirongwa, asi tine mashoko akakosha atoda kungoti vateereri vanzwe. Regai titeerere tinzwe. Halo, ndinoimba kuti mashoko acho ari kumaramba yanyu muripo vachinoputsa. Tatichedza kuti tinzwise vateereri mashoko pamusoro pechirongwa chedu, asi zvisinei regai tipinde nemi mudariro. Ndimi maratidzira nhasi, mungataurira ruzhinji rweZimbabwe zvikonzero zvaita kuti mupinde mumigwagwa.
Nhasi sevechidiki vemdc tanga tichitarira chirongwa chatinacho chinonzi icho hashtag MyZimbabwe campaign, chinova chirongwa chekuti tinesuwire kuti vana veZimbabwe vange vachiva vanhu vanogara munyika mavo zvakasununguka. Tiri kuchema isusu kuti yatinoti muchirumbi integrity, dignity nepride yedu sevana veZimbabwe. Zvinotitaridza kuti tiri vana veZimbabwe zvarasika nekuda kweutongi hwava Mugabe, utongi huri kutadzisa vanhu kugara zvakanaka, utongi huri kutadzisa ikonomi kufamba, uye utongi huri kusumudzira nekukoshesa corruption. MyZimbabwe campaign chirongwa chekuti tinoda kuti Zimbabwe yedu idzokere paZimbabwe dzatinoshuvira chaipo, paZimbabwe yatinoda, Zimbabwe inokwanisa kunakidza mumwe nemumwe. Asi nhasi patatanga MyZimbabwe yedu tanga takanangana nezviri kuitika munyika zvinova izvo zvekushungurudzwa kana kurohwa kuri kuitwa vanhu vari kuratidzira munyika yeHarare, yeZimbabwe kunyanyanya muHarare. Saka tanga tichitaura isusu nenyaya yekuti aiwaka mapurisa haafanirwi kunge achiwanikwa achirova vanhu vari kutaridzira, nekuti kutaridzira uku kuri kutotendedzwa pamutemo mukonstitution yedu. So kuratidzira kunenge kuchiita vanhu kunofanirwa kuti iko hurumende iripo iteerere zvichemo zvevanhu, kwete kuti inowanikwa ichimbunyikidza pfungwa dzevanhu. So nhasi tanga tichifanirwa kuendesa petition yedu kuna Chombo anova iye mutungamiriri kana kuti minista wemapurisa, kuti aiwakava Chombo, ndimi munotungamirira mapurisa aya, kune mhaka yemapurisa enyu asingachakwanisi kuita muchirungu inganzi service to the people, asi kuti vari kutoshungurudza nekukanganisa ugaro hwevanhu. Sezvisineiwo mapurisa abva angozotaridzawo zvakare kuti haakwanisi kuteerera zvotaura pfungwa dzevanhu, nekuti tisati tasvika pahofisi yavachombo tabva tatanga kurohwa nematiyegasi nemboma nembwa dzichiitwa kuzi dzirume vanhu vanga vachiratidzira. Zvinova izvo zvakanganisa machi yedu yanga iri peaceful, yanga ichifanirwa kunge ichindosvika chichemo chedu kuna Chombo kuti achombo saminista vange vachigadzirisa mapurisa avo, uye kuti mapurisa azive basa ravanofanira kunge vachiita.
Aiwa maita basa vachinoputsa, rambai muri parunare. Chris, we understand we are joined by Mr. Edwin Love, PDP youth member. Welcome to Studio 7 Live Talk, Mr. Love.
Thank you very much.
We understand that as youths, you are the people who are fighting every day. We have Tajamuka, this flag, and what these other organizations, Chris, which are youth initiated. Maybe you can ask Mr. Love about that.
Yes, Mr. Ndlovu, what is your take on what's going on, especially like my colleague Jonga is saying here, the youth they seem to be taking the front line. What's your take on that?
Yes, the youth are taking the front line. This shows that we no longer have a government in Zimbabwe. The youth are the most affected ones. They are failing to go to school. Those who have graduated, they are failing to get a job. And those with jobs, they are also failing to get their salaries. They are failing to buy whatever they want because the government have crumbled for so-called ruling party, ZANU-PF, which is busy fighting with itself, busy fighting with the people of Zimbabwe and negating their duty of really governing the country, making sure everyone is living a pretty life. People are suffering in Zimbabwe, hence the youth are taking to the street, hence everyone is taking to the street.
Hmm. But do you see these protests bring positive results? Because people have been protesting for too long now.
Yes, definitely they will bring results. This is the end of ZANU-PF rule. People of Zimbabwe are taking it upon themselves. Yes, we've got political parties who are also doing the demonstrations. But if you recall, you will appreciate that the ordinary citizens of Zimbabwe are the ones who really are leading these demonstrations. It shows that the people are fed up. It's no longer about the politics, but it's about the politics of the stomach, which is affecting everyone across board. And we are worried, really, by the behavior of the Zimbabwe Republic police, who behave to be living in a different world, unlike others, fellow Zimbabweans. We go to the same shops, they are suffering together, they are getting their salaries late, but they are brutalizing people, they are beating up innocent citizens. We are very much concerned about that.
Hayi siyabonga ungayala lokho ubambe ucingo lapho and Mr. Chinoputsa, please keep holding. Right now we are taking a short breather.
Hello Zimbabwe, I'm Praxedes Jeremiah. Good news that I bring to you. You spoke, we listened, and now it's granted. Starting on Monday, August 29, we are extending Studio 7 Live Talk on Radio to 1 full hour. Did you hear that? 1 full hour from 8 p.m. to 9 p.m. And that means Live Talk will now be starting 30 minutes earlier than the current time. So remember to tune in on Monday, August 29 at 8 p.m. through 9 p.m. for your regular lively discussions on issues taking place in Zimbabwe.
Aiwa, hanzi chiri musaka-saka chinozvinzwira, tunoimba vateereri mazvinzwira zvataurwa apo nenyaya yechirongwa chenyu cheLive Talk. Chinenge chakutanga nenguva dza 8 manheru chabva kubva pachachiri pana 8:30 p.m. Saka aiwa vateereri vepa radio makwanisa kunzwa chirongwa kwema minutes makumi matanhatu 60 minutes
Chris. 60 minutes.
1 hour. Mm-hmm. Ungavadi vachinzwa zvavo vateereri.
Yebo kambe jonga njengokuzwa kwethu lapha ukuthi uhlelo lwenu lonolu esikhona kathesi olwe Live Talk seluzaqala ngo 8 o'clock. Njalo kukhona futhi okunye okuzenzakala ngiyabona siyaba singasakazi ngolimi lwesilungu kodwa ke iLive Talk liyabaselenelisa ukuthi lizwe i-hour egcweleyo sesiphenduka njalo kubahlonitshwa bethu esilabo mnumzana Ndlovu ukhona.
Ngikhona mntakababa.
Yeah, mnumzana Ndlovu iya uchasisile lapho ubana abasakhulayo yibo abangani baphambili. Ya ungasitshela ukuthi sikhangeleleni ubona ngani kuyinokuza yenzakala kunsukwana lezi ezilandelayo kusasa kulokunye ukutshengisela njalo ngolwesihlanu kulokunye njalo. Ubona ngani kuza hamba njani lapha njengoba sesibona amapolisa vele angani ahle avimba abantu ukuthi batshengisele ngokuthula.
Lokho sokufaka nebhurugwe elidabukayo bakithi uyafaka isigamba apha kudubuka eceleni ufake esinye kudubuka eceleni kukhanya ingani ama-demonstrations yena lawa ukuzithengisa kwabantu ukuzithengisela kuhulumende wezanu kuqhubekela phambili ngoba ngokobulawayo ngesonto ibandla le-PDP lalo belimatsha kobulawayo namhlanje MDCT Harare kusasa ngabamabandla ezokholo ngolwesihlanu sikhangelisa amabandla wonke ezombusazwe njalo amathe lokho kuyathengisela ukuthi hashi abantu sebejinge abantu sebekhathele izano phefu sokumele ihambe and ungabona layo sisilwa yodwa ngaphakathi khona phana sokuthaywana sokuxotshwana sokuthethiswana sokusenziwa lokhu lalokho kuyathengisela ukuthi hhayi sesiyafika lapho esiyakhona inkubo sesiyiwisele phansi.
Yes, chonga hina. That's interesting.
Ingu yakauma. Tine muteriri vangiwane vari parunhare vari kunkai. Asi tisatanzwa kuna kubva kuna vangiwane tiziviso vateriri kuti tiri kuzama zvikuru kuti tiwanewo veibato rezano PF vanga vachipinda pachirongwa. Asi nhare dzinenge dziri kuti tinetsei ticharamba tichizama kuti tiwane vamwe vanenge vachitaura. Pamwewo nekunzwawo kudivi remapurisa tiri kuzama kuti tiwane vekutaura navo pachirongwa. Mukomangiwane, how are you?
I'm very fine, and how are you?
I'm doing well. How is Nkai?
Nkai is quite quiet, really.
Very quiet. Okay, now you can you can tell Zimbabweans how different the situation is in Harare, where there were demonstrations and running battles, and Nkai, where there is tranquility.
Well, I think the really difference is that in Kai there is no organizing force for those demonstrations. And I feel that this is the tragedy. Because in as much as we need these demonstrations, I think we should actually try as a single whole, as it were, to demonstrate all at once, because if we do not do so, we give this old party, ZANU-PF, a breathing space. If you remember what I said when Mawari, this Ivan Mawari, began his good campaign, my statement was that he should not call for only a day. ZANU-PF is an old party. Every time you demonstrate and stop, they've got something as true, and they are very keen to survive. In that regard, they hate some strategies. From now on, it is my conviction that the police will be used to provoke violence so that at the end of the day, they will make a claim that it is the demonstrators who are being violent. And the demonstrators have got only Studio 7 as the way to reach the people, but they've got other very many means to do so. Do you understand what I mean?
Mm-hmm. Chris, maybe.
I'm really worried. We should. There are many political parties. Why not come together, all those groupings, come together on a single day, demonstrate on a single day, never give ZANU-PF a breathing space. We are not trying to gain political mileage here. These are matters of life and death. Mm-hmm. Our children are suffering.
Okay. We are Kuluma in Sindebele, Ngiwa?
Kakulu.
Okay. So, ungathi ngamafichane nje usitshele usichazisele lapho ukuthi kuyini ongakubangela ukuthi abantu bakhona ngapho enkayi bazithulele.
Okubangela ukuthi abantu benkayi bangademonstrate ukuthi vele akula muntu othi sidemonstrathenini. Nxa ungapho ngusuku umuwe wedwa ukuthi uyademonstrata, uyawusiya ngavo usenzani, uyezwa mfowethu. Into ebiqakathekile ukuthi bona abakhokheli ama-political parties bakhuluma ukuthi bayithi ake sizame nini ilizwe lonke, sibone lapho okulabantu abahlaliseke khona bayekele. Kodwa bathe sisizwa ukuthi hayi Harare kobulawayo emasingo lakho futhi kungenziwa one day ngama-bits and pieces. Ngabe kuthiwa siyakwenza ngoba iZANU-PF asiyophathi yalamhla, yiphathe endala lama-strategies amaningi elabo-Jonathan Moyo and company.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Ubusuku
obuhle.
Ndofunga vachinoputsa mazvinzwira muteereri wedu vangiwane vari kunkai. Hanzi nyaya kuti vangofunga kuratidzira vanongopindawo vachiita zvavari kuita zviri zvichitsama nechitsama. Vanhu varidi kungobatana pamwe chete, worwari pamwe chete kuitira kuti mukunde muine mutsindo hapasi kutsvagwa mbiri yechitsiga apa yekuti aiwa political mileage kana chii pari kutsvagwa kuzvinonora kubva mumatambudziko akatasana nenyika munoti
ndinotenderana chaizvo nemashoko avange wani kuti patasvika iko zvinoizvi senyika pakuda kuti vanhu vange vachibatira pamwe asi vanofanira kuziyawoka kuti MDC ine nhoroondo yekumira ichirwisa vamugabe kwemakore ese apfuura aya handipokane nemashoko ekuti panofanirwa kunge vanhu vachishanda pamwe ndosakeni mukaona musi wechishanu pane demonstration yenera iri kuunza mapolitical parties ese kusanganisira MDC asi mamwe maactivities emapolitical parties anoramba aripo achiitwa ndo chete zvinotaura zvinoexplaina why nhasi tanga tine demonstration ratanga tichiita but semazuva ese tinenge tirimo mune zvimwe zvinotungamirwa nemacitizen zvakaita sepajamuka themdc is part and parcel of that as well as we've been giving solidarity to the occupy africa unit square as well as this flag when remember when the pastor Mawarire was going to court so I totally agree with him that there's need for some convergence of some sort in pushing Robert Mugabe, but at the same time should also appreciate that political parties are retain the right to hold activities that are locally owned or that they are doing at their own political party level. So I totally agree with him. We need more of this. And all we are saying is that this is not about MDC. This is about the suffering that we are having as people of Zimbabwe. Let's not be bothered about who is leading. Let's not be bothered about who has initiated. But are we saying the language, are we saying things that resonate with the ordinary person? Everyone is failing to access education with irrespective of the political party they come from. Everyone is failing to get money. Everyone is failing to get jobs. Everyone is failing to sustain their livelihood. So it's no longer about the MDC. It's no longer about any other political party. It's all about facing Robert Mugabe head on and saying enough is enough. And so I agree with him that people need to come together. At the same time, also, we need to appreciate that it will take some time for people to gel and understand each other. But at the same level, we as the MDC are clear. That's why you saw our president together with Amaim Juru in Gweru, marching together against the problems that we're facing as a country. So we remain open to any partnerships, to any convergence that pushes the agenda of ensuring that this country is liberated from a system that has been presided over by Robert Mugabe.
Mm. Aiwa maita basa vachinoputsa Chris pamwe ungade ungokanda mubvunzo vandlovu wangoti dimu kupindura tobva tapinda kuvateereri vatino
ye munomusana ndlovu
ye
yeah can you tell us Mr. Ndlovu when all this is happening has a dialogue been given any opportunity?
Yes, it's taking place, but amongst all progressive forces, that means all opposition political parties, maybe in civil society, we are not engaging ZANU-PF at all. There is no reason whatsoever to engage them, because ZANU-PF failed the people of Zimbabwe for the past 36 years. Really, there is nothing new which can come from ZANU-PF. Therefore, there is no need whatsoever, really, to negotiate or to talk to ZANU-PF. But you want to push ZANU-PF out, Mugabe should resign as of today, and the transitional authority be enacted so that they prepare for the elections, which should come sooner.
Mm-hmm. Okay, Chonga, let me quickly jump there and ask the same question to Mr. Chinoputsa. Is dialogue being given a chance between all the opposition and ZANU-PF?
What I am not sure is what
Mr. Chinoputsa, may you try to walk around? Your phone is... Mr. Chinoputsa, may you try to walk around your phone? The reception, I think, is getting poor. But we have Vagogode, Varuk South Africa, Variparunare, Vagogode.
Hello, vakuru vangu, makadii.
Takasimba baba, makasimba kuri sei kuJoburg.
Kuenera kwakanaka, kwakadivo ku America.
Aiwa mama, mataura izwi chairo chairo wenera, ndimo akaenda kunochera mari kuenera uko.
Aite zvino kwakanga waya wena, ichachereki kwaichera kusha haichaindi.
Haiendi.
Kusha haichaindi, saka kwaomba.
Tinozvinzwa, ndimo uri kuda kupinda muchirongwa, tisakutorerai mukana, nguva ndiyoyi.
Ini ndinorwadziwa zvikuru chose nezviri kuita mapurisa. Nekuti kana mapurisa achidaro, so who to guard the guard? Kana guard watinoitaisa pakambani achiti agadhi ariyoba, saka who to guard the guard? Saka mapurisa kana ariwo anofanira kutichengetedza patinenge tichi kuratidzira, ikodzero yedu yekuratidzira, takasununguka tichichengetedzwa nemapurisa. Saka kana udai vanofanira kuzvirega izvozvi. Tobva zvepo patinoratidzira mapurisa iwawa vanhu vakafanana nesu, patinenge tichiratidzira we are doing it on behalf yavo. Saka vanofanira kusatirova, vanofanira kungotichengetedzavo. Tobvapo zvepechitatu, mapurisa aya ine zvino chimiro chapo chakuti isu nemapurisa tatorenganiswa nehurumende, nokuti mapurisa akangotiona zuso ratotsvuka kwakutirova yangova waziva kwake waziva kwake dutori chapungu. Saka tavenganiswa nehurumende. Zvakadaro mapurisa anofanira zvekuziva kuti kana ivo vese vari muhurumende hapana mwana wavo vanongovhuisanisa ivo, hapana mwana wavo aripo apo. Saka ngatidzidzei zvakasimba kuti zvinhu zvedu zvifambe. Todzoka kuvatungamiriri venyika, taatingoona kuti zvakanaka dambudziko iri kuti ripere. Kupera kwaro hakusiko kuva. Kupera kwaro ndiko kugara pasi nokutaura nevanhu kuvaudza kuti mabasa maatara kupromisai. Tambo imbulo yamapurisa aya kazhinji arongorova vanhu, atangotengera mayunifomu nemikongo vagogode.
Maita basa, ramba henyu muri parunhare, mbobatai zvenyu. Regai timbopa vateereri zvatiinazvo pamusoro pechirongwa chedu.
Hello Zimbabwe, I'm Praxedes Jeremiah. Good news that I bring to you. You spoke, we listened, and now it's granted. Starting on Monday, August 29, we are extending Studio 7 Live Talk on Radio to 1 full hour. Did you hear that? 1 full hour from 8 p.m. to 9 p.m. And that means Live Talk will now be starting 30 minutes earlier than the current time. So remember to tune in on Monday, August 29 at 8 p.m. through 9 p.m. for your regular lively discussions on issues taking place in Zimbabwe.
Ndizvozvo chiziviso chokuti aiwa Live Talk maakuinzwa paredhiyo kweawa imwe chete izere. Vagogode, ndanda kubatai muromo, ngoti ikwa, nokuti tauda kumboenda futi pane chimwe chidimu chekutakupedza chidimu chedu chekutanga kuti pine muchidimu chechipiri.
Ndari kuti hurumende kupedza dambudziko rokuti vanhu vasaita mademonstrations maprotests aya ndiko kungogara pasi, ivaudze zvavanenge vachironga kana kuti mabasa amutanga kupromisai. Ndambo imbulo yamapurisa anongorova vanhu kauti ndaita zvinhu izvi, vachivaudza kuti tiriita zvakati nezvakati. Tobvapo todzoka kuvanhu, ngatiite hedu maprotest edu ari peaceful, tisaita madistraction ezvivakwa, nekuti zvivakwa zvedu zvika tikazvidisiroya. Vamugabe vakabva pakatonga Gogode kana Makanga. Makanga wacho unenge asina zvinhu zvokushandisa, nokuti zvinhu zvacho zvadadistiroya. Saka ngatiite maprotest edu peacefully.
Aiwa vagogode, maita basa. Tichakubatai tu, asi mumwe muteereri wedu vamukoma Philip, rambai muri parunhare, tiri kudzoka kwamuri. Iyezvezvi, we wish to say goodbye to our radio listeners as we will be streaming live on Facebook at www.voezimbabwe.com, www.voeshona.com and at www.voeindebele.com. This is Jonga Kandemiri in Washington, D.C.
And please, Mr. Chinoputsa and Mr. Ndlovu, including Philip, who's also holding on, please just hold on for a few seconds as we cross over from the radio to the internet. Just hold on, please.